manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 24/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zezininga, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muimbi ane mukurumbira, Oliver Mtukudzi, anopiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muulawayo, mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rapera. Masangano e Crisis in Zimbabwe Coalition nere Human Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepa nau ehurumende chekuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi apiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Mtukudzi apinda munhoroondo yenyika kuva muimbi wekutanga kupiwa ruremekedzo rwakadai nehurumende. Izvi zvinoreva kuti Mtukudzi achavigirwa kumarinda anovigwa magamba pa National Heroes Acre muHarare. Vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC va Nelson Chamisa nhasi vapinda mumunamato wekuyeuka upenyu hwamutukudzi uyo akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Tichakupai nyaya iyi zvizere kubva kuna Godwin Mangundla. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muBulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rapera. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kurohwa nemasoja kwakadai kwaburitswa pachena mudare ramagistrate muBulawayo nhasi apo vamwe varume vatatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine zvinodhaka. Vatatu ava vaudza dare kuti vaive vakamisa motokari yavo pane imwe nzvimbo mumusha unogara veruzhinji mumakokova nezuro mambakwedza ndokubva vavimwa nemasoja anechitsama akavabvunzurudza nezvenyaya yeshutdown. Vatatu ava vanoti mushure mekanguva vakazotanga kurohwa nemasoja aya ndokuzoendeswa kucentral police station uko vakanosiwa mumaoko emapurisa vachinzi vaive vabatwa vaine zvinodhaka. Vamwe vanistori avo vakamirira vaLeon Nuve vanove mumwe wevatatu ava vati vatatu ava havafanirwe kutombotongwa mudare nekuti havana kusungwa nemapurisa sezvinofanirwa pamutemo vachitiwo mabatirwo avakaitwa anoratidza kuchorwa kwekodzero kwakaipisisa.
Ndokumira mumwe wevasungwa andikati munhu akasungwa, he was captured by the members of the army because havana mapowers ekusunga. Vakatora vasungwa ivavo achivarova vakaenda navo kupolice station vachivarova pamberi pemapurisa. Zvinotoratidza kuti mutemo chaiwo chaiwo wedu muZimbabwe uri kutorasika chaizvo chaizvo. Tasvika mukoti tikataura mukoti kuti mabatirwo akaitwa vasungwa vedu haisiriyo nzira chaiyo chaiyo kuitira in terms of our constitution.
Vamlweli wenkululeko Dube, au varikumirira vaKelvin Dube na vaKarej Mkandla, vatsinirawo zvimwe chete mudare, vakaita chikumbiro chekuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Mutongi wedare, vatinashe Tashaya, vabvuma kuti kurohwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava, kunotyora kodzero dzavo, vakati nyaya inofanirwa kuferefetwa, muchuchisi ounza kudare, kwarore zvinenge zvawanikwa, musi wa 13 kukadzi usati wasvika. Mutongi wedare abvuma kuti vatatu ava vabvise chibatiso yemadhora zana pamunhu mumwe chete kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutauriri wezapo vaipitule Maposa, avo vati vakavanda sezvo vachiti vari kutsvagwa nemapurisa nemasoja, vaudza Studio 7 kuti vari kunzwawo nyaya dzekushungurudzwa nekurohwa kwevanhu izvo vashora zvikuru.
Tiri kusangana nemareports akawanda chaizvo sebato rezapo sekuti pane vanhu vakawanda uye nzvimbo dzese dzenyika vari kurohwa nokusungwa nokushungurudzwa nemapurisa nevechiuto. Zvinhu zviri kuitika kunyanya munguva dzeusiku apo vanhu vari kuvengwa mudzimba vachishungurudzwa vari mudzimba imomo, kunyanya vechirume nevakomana vechidiki. Zvinhu zviri kunyanya kutinetsa nokutishungurudza zvebato kuti chiichazvo chiri kunyanyoitika nehurumende yedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasoja kana mapurisa panyaya iyi. Zvichakadaro, vaLament Ngwenya, rimwe remagweta ari kumirira vaCharles Thomas, avo vakasungwa svondo rapera, vachipomerwa mhosva pamwe chete navaBernard Swanda yekuuraya mupurisa, vati vari kukwidza nyaya yechikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso kudare repamusoro reHigh Court mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vekuAja Transau vari kufara zvikuru nemutongo wabuda mudare repamusoro reHigh Court kunokwa mutare wokuti mhuri dzinodarika mazana masere dziripwe kutamiswa kwadzakaitiswa makore ane chitsama apfuura. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaIsaac Mzenda vaudza magweta anomirira vagari uye ehurumende kuti vawirirane pane zvinodiwa kuitwa. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association ZELA vaDarlington Chidarara vanoti mutongi abvumirana navo nerimwe gweta raimirira hurumende vaKaleb Mucheche kuti vagari varipwe kutamiswa kwa wakaitwa kubva kwavaigara sekuimbiswa kwavakaitwa uye muripo uyu uvepo mushure meongororo inofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isati yapfuura.
Iriko kuna wangwana wari kutonzi makuhwa ari kuti kuna wangwana ngwani compensation inogona kusvika kana kuma200,000 chaiko. Saka information iriko kune vaidya mari. Saka tine 3 months dzekuti tikwanise kudii kupiwa judge kupiwa information iyoyo. Kana zvichizenge zvaregedza kutora takudzosana kuti pai pamberi pematare.
Mugari wekuAda Transau uye vari sachigaro weAda Transau Relocated Development Trust vaDonald Mashaure vati vafara nemutongo wabuda nhasi sezvo uchipa chiedza kuvazhinji.
Zvabuda mudare nhasi izvi zvinotitifadze ngoti zvine a ray of hope. Tinofungidzira kuti zvinhu zvedu zvichadini zvichafamba ngokuti utongo hwavapo ngewekuti mofsa yatobvumiwa. Vanoziva kuti mhosva vanayo, vanofanira kuburitsa madhokumendi acho and everything, then from there tinenge tiri pakanaka.
Mumwe mugari wekwachiyadzwa uye vari sachigaro weMarange Community Development Trust MCDT vaMarvin Mudiwa vatiwo yange iri garo ziva kuti vachahwina nyaya iyi kudare repamusoro.
Kubva kuna judge Watifadza nekuti judge ari kuona kuti nyaya dziripo, asi kungoti kwetakanga takaise nyaya yedu vanhu vetakanga takataura kuti mumapapers ndo vanofanira kunga vari marespondents vanga vasiwo. Saka nyaya iripo yaya kuti takufanira kuendesa mapapers edu erelocation ku Ministry of Local Government, asi nyaya yedu ine chimiro, nyaya yedu yatambirwa. Saka naizvozvo kwatiri tinoti tahwina nyaya. ende takambo yihwina futi ku court yekutanga pa yakanzi vanhu vanonga vari loketwa ava vanonga vakudori loketwa panofanire kuti vanhu mapartizesa awirirane kuti compensation yakamira sei saka danho ratorwa nemutongo mamutare munomu idanho ranokosha idanho richatibatsira futi kuti kune ma relocations achaitwa futi tine nyaya dzekwa kusena vachade kurilocatewa saka iyoyo nyaya iyi inotipe hwaro hwekuti taane pekutangira kuti kana munhu achida kurilocatewa chii chinofanira kuitwa compensation yacho inozodetermina sei saka danho iro riritafara zvikuru
vamuchechi avo vange vakamirira hurumende mudare vati vanotarisira kuti panopera mwedzi mitatu vanenge vawirirana nyaya yemari inofanirwa kubhadharwa vagari ava ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Zvino zvichiri zvakaita manyama amire nerongo munyika sezvo vemapato anopikisa nevemasangano akazvimirira vari kupomera mauto mhosva yekuvaita akafira mberi kuvabata chibharo kuvasunga uye kupwanya dzimba dzavo izvi zviri kubudawo pane kunetsana kwakanyanya mubato rezanupf vamwe vachiti vanoda kuti paitwe nhaurirano nemdc asi vamwe vachitsigirwa nevemauto zvikuru vari musangano rejoint operation command vachiti hapana nhaurirano dzinofanira kuitwa masangano akawanda ekunze nemunyika ari kushushikana nezviri kuitika muzimbabwe uye vakawanda vanoti ve SADC au neunited nations vanofanirwa kupindira munyika musati madeuka ropa rakawanda mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu abata muzvare Maureen Kademaunga nengo yeNational Executive yeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa uye vaGilbert Mponda nengo yeZANU-PF vakakwikwidza kuWarren Park vatanga nekubvunza vamuponda kuti zvinhu zvakamira sei
zvinhu izvozvi Blessing tichangoti zvinhu zvakugadzikana takamboita zvaro zvaro zvakakitika over the last week asi izvozvi zvinhu zvakugadzikana vanhu vakunonga vakuda kuti dzoka kumabasa makambani akuvhura transport inenge yakufamba zviri normal zvinenge zvaregula
muzvari Kademaunga ndo zvamuri kuona here
ini ndingati zviri kuitika panguva ino ndezvekuti vamunangagwa vakadzoka sekunzwa makaita vachibva ku misangano yavanga vaenda kusanganisira musangano weEconomic Forum kudhavos kwavasina kutozosvika vachidzoka kuno manyorero avakaita ivo vachitaura vaiti vari kumhanya kuuya kunogadzirisa zvinhu asi kusvika pari zvino kubva zvavakauya munyika vamunangagwa vakanyarira kuti mwii havana munhu wavati vataura naye saka hatizivi kuti kugadzirisa kwacho vari kugadzirisa vari kuumba kwavo here vane vanhu vavanosangana navo vachigadzirisa here kana kuti vari kuzvifambisa sei vane mashoko avakanyora akati wandei asati vasvika muno muzimbabwe anosanganisira ekuti vaitiwo vanoda kuti vapaitwe kutauriranwa pakati pevana vezimbabwe asi vasvika muno havana kuzodzira vadzokorora mashoko yo zvakare chatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakanga vachitorwa nemapurisa nemauto nevamwewo vatakati mapoka anenge akanga achigadzirwa nebato rezanupf akati famba vana vechidiki kana vanhu vechidiki vakanga achirova vabereki mudzimba mapoka iwayo haana munhu aamisa vari kuramba vachirova vanhu mudzimba vari kupindira vanhu vari kupisa
vamuponda
ipapo I think zvinoitika muzvari apa vane kwavasi kunyatsotaura havo chokwadi nekuti vanhu vakasungwa vari kuenda kumatare vari kuzikana kuti vakasungwa and iwo maMP acho vangava zvichibuda vanga vasungwa vacho vanga vachitaura kuti isusu tatakapromiswa masenzi nekeshi ma$100 kana tikapisa zvinhu tikaluta tikabhuloka marodzi takapromiswa nananingi nananingi ndosaka vamwe vavakuru veMDC vakazobatwa nekuti pano vanenge vaimplicatewa mazita avo abuda kuferefete kunenge kuchiita nyaya yekuti aiwa imi manga matumwa nani chikafu muri kupiwa nani mari dzepetro dzekuti mudrive muri kudziwana kupi kwamaa masvika makafiswa nani imo mukuferefeta ndo muri kumazobuda mamwe mazita evamwe vakuru veMDC vamwe vari kuzonzi vakabatwa zvakashata zvinenge zvichiitika and MDC kana iri bato rinoda kutonga nyika ngarive rinoprotekta Zimbabwe nekuprotekta peace and tranquility iri muzimbabwe kwete zvekuti imi mungati nyika yekwana refest kuti muitonge vanhu vemdc vamuzoba vari kurasika
regai titi muzvare kadema ungapindurai tinzwe zviri kutaurwa navamuponda
maita basa ndisingapopote zvangu kana kuzaizivi nekuti inyaya yekuvaka nyika haisi nyaya yemakakatanwa ndikutaurwa navamuponda nechekuti vanhu vazhinji vavari kutaura vari muusungwa izvezvi vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa vakatyoka mapondo vakamavanga asingaite tine vamwe vakaenda chokwadi kuchitungidza major street court vakanga vachirepresentwa navazvodzikana vakarambidzwa kuti vataure nyaya yekuti vakanga vabatwa sei vari muchitorongo kusvika ivo vamira segweta ravo kuti aiwa vanhu ava vakakuvadzwa nyaya yavo inofanira kutinzwiswa muna mudare rezimoto kureva kuti vanhu vari kumbunyikidzwa saka nyaya dzinotaurwa nemunhu anenge ambunyikidzwa zvinhu zvinozivikanwa izvi through research dzabva nemakore nemakore munhu anenge amutikidzwa evidence yaanopa haisi yekuti ingatambirwe tonotaura futi
regai timboti vamuponda vapinde vamuponda sei mauto ari mudzimba dzevanhu
polisi yakatanga kupiswa handimauza kuti kubulawayo kwemutumbani uku pane mupurisa akatemwa nematombo akapiswa ari mupenyu nevanhu ivava pambudzi apo pane mapurisa angaine futi ari 4 vakasvikirwa pakapiswa patoget iyoyo mapurisa akatorwa futi kune police station 203 dzakaita overrun dzikapiswa mapurisa achitizwa achichitandaniswa violence yacho yanga yatodarika level kuti mapurisa ega angazvikurira
regai titi vapinde muzvare kadema munga tipedze chirongwa chedu chinenge chatirevese muzvare kadema unga vamuponda vari kutivo masoja akazopindira nekuti mapurisa anga akundwa
mapurisa ari pache zvavo anokwanisa kubata nyaya kana vachisakwanisa zvinoresaka sei tiri kutodisintegreta kana tiine mapurisa ari able anokwanisa kucontaina situation masoja ngaadzokere nekuti dzava kumabharaki
muzvare Maureen Kademaunga nhengo yenational executive yeMDC inotungamirirwa navanelson chamisa manzwawo zvakare kubva kuna vagilbert muponda nhengo yezanupf vakakwikwidza kuwarren park vaviri ava vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 vemakereke vanoti nyaya yenhaurirano maererano nezvematongerwo enyika haisi yevemapato ezvematongerwo enyika chete asi kuti ndeyemunhu wese ane chekuita nezimbabwe kunyange hazvo mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vazivisa kuti vamunangagwa havana kutaura mashoko ekuti vari kuda kutanga nhaurirano idzi bishop anselimo magaya vezimbabwe divine destiny network vaudza studio 7 kuti pasvika nyaya iyi pave kuda kuti vanhu vagone kutaurirana kuti nyika ibude mumatope mairi taita hurukuro nabishop magaya kuti tinzwe pamire vemakereke
national dialogue inyaya yatisingagone kunzvenga kana zimbabwe ichizovambutswa kubva mumatope airiko zvino kusvika nyika yechipikirwa yainofanira kuva tichitarira nhoroondo yenyika dzakawanda wanda hapana kurwisana kuno gumira mukurwisana nemamashoko hapana hondo inowinwa ichirwiwa ne Putin zvoga iyo liberation struggle yedu yakaitika pakaitwa ceasefire vanhu vatatsurana vakazongogara pasi vakakurukura kuti zvingafamba sei munyika yeZimbabwe
ivo veze matongerwo enyika vachitaura taurawo maonero avo nemafungiro avo munoona zviri nyore zvakadii kuvagadzika patafura imwe chete
hazvisi nyore ndava ivavo vanenge vachizvirova madundundu vese vachiona sokuti ndivo vakafanirwa kunge vachidetermina nyaya yachona asi tinofanira kuramba tichingova ratidza kuti hakuna zveimwe nzira yatingakwanisa kubuda munyaya iyi asi ndinofunga kuti zvimwe zvinhu zvinokwaniswa kuitwa kuita kuti zvimanikidze kumanikidza ivava vatungamiriri ava mastay away asingagumi kusvikira vagwadama dzava ikodzero yedu yokuti tishandise mutovo usiri violent kumanikidza hurumende zvinhu zvainotemerwa nemutemo kuti iite
ruoko rwenyu sekereke yamwari munoonawo rwuchipinda nepapi
ruoko rwedu kana kuti nezuve redu zvapatinofanira kupinda napo chokutanga tinofanira kuziva kuti isusu varanda vamwari tiri varanda vamwari tinomirira mwari kupfuura maorganizations atinobva saka tinofanira kutaurira mundangariro wamwari kune zviri kuitika munyika yeZimbabwe tinofanira kutsiura vatungamiri venyika yeZimbabwe ndivo vaondomora ikonomi yenyika
avo vanga vari mutungamiri wesangano remakereke reZimbabwe Divine Destiny Network Bishop Anselimo Magaya vachitaura parunare vari kuHarare. Tochidzokera kunyaya yatakupai yerufu rwa Oliver Mutukudzi. Tinzwei kuna Godwin Mangondla.
Vaimbi vakawanda kusanganisira Thomas Mapfumo, Zex Manatsa, Alec Macheso, Nicholas Zakaria, Pikika Samba, Mechanic Manyeruke na Nicholas Zakaria ndevamwe vapinda mumunamato wekupemberera upenyu wamutukudzi nhasi kumba kwake kuNorton. Vachitaura pamunamato waitwa pamba pamutukudzi kuNorton nhasi, vachamisa vati apo vemapato ezvimatongerwo enyika vachiparadzanisa vanhu, vaimbi vakaita savamutukudzi vanobatanidza vanhu nenziyo dzavo, vatenda mutukudzi nebasa raakaita uye vati akabata basa guru mukubatanidza vanhu munyika.
Ndave matongerwo enyika tinoparadzanisa vanhu. Ava ndo vanobatanidza vanhu. Havaimbiri mapatwa, vanoimbira nyika. Havaimbiri munhu, vanoimbira vanhu. Havanyonganisi, vanobatanidza. Saka varume, ini chandakushedzera itribute yangu kuna vamutukudzi nebasa ravakabata. Basa rekubatanidza nyika, basa rekutukudza kusumudzira rudzi rwedu. Ukaenda America wa Trump vanoziva kuti kune muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe.
Mumwe muimbi ane zera natuku Zex Manatsa audza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaika kwamutukudzi uye iye nevamwe vake vakaita sa Thomas Mapfumo vachaendesa mberi basa rasiwa natuku.
Zvinorwadza kuziva rangu takatanga tose kushanda pamwe chete ndinakatanga namutukudzi akaya kumba kwangu asina zvinhu. Tikafamba tese mumashows ndimuuza kuti zvinhu zvinoitwa so.
Thomas Mapfumo uyo akashandawo namutukudzi ari muchikwata cheWagon Wheels ati arasikirwa zvikuru nekushaya kwamutukudzi uye anofara nebasa raakaita panguva yake.
Kana tiri vanhu vanowirirana enda anga ari murwi wehondo zvino ndasiyiwa ndandega ndinoona saka nechisuwo chikuru zvekuti tarasikirwa ani ndarasi wachete Zimbabwe yesiarasi.
Basi runa nezvemutambo reNational Arts Council pamwe nemiriri wenzvimbo yaigara yeNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa vakatonyorera kuhurumende kuti mutukudzi apiwe rremekedzo rwegamba renyika kuti avigwe paNational Heroes Acre. Hurumende yatambira chikumbiro ichi. Mutukudzi anotarisirwa kuvigwa nemusi wesvondo ashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai Dezi vana nevazukuru. Ndakamira Studio 7 kuNorton, ndini Godwin Mangucha.
Tanga tichinzwa kuna Godwin Mangondla achititsanangurira zviri kuitika pamusoro perufu rwa Oliver Mutukudzi. Oliver Mutukudzi apiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Mutukudzi apinda munhoroondo yenyika kuva muimbi wekutanga kupiwa ruremekedzo rwakadai nehurumende. Izvi zvinoreva kuti achavigirwa kumarinda anovigwa magamba paNational Heroes Acre muHarare. Vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nasi vapinda mumunamato wekuyeuka upenyu hwaMutukudzi uyo akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi anopiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muBulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rakapera. Masangano e Crisis in Zimbabwe Coalition ne Human Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepa nau ehurumende kuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava munangagwa. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyaye muina Chris Gande achikupa echirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.